hatisi kurwisa Zimbabwe Elites for Women Rights, hatisi kurwisa MISA. Tato zivisa dare kuti mutongo unenge waiswa. Zvisina basa nekuti unenge wakaita sei, tinongotambira.
Sei client yenyu yakavhara internet?
Kwakauya musungo kana tinoti directive ichibva kuhurumende. Kana hurumende ichinge yasunga zvainenge yasunga pamutemo, munhu anenge ataurirwa zvokuita nehurumende anofanira kuita kana kuti ozochallenja achinge aita. Saka for as long as chisungo ichocho chisati chabviswa nedare kana kuti kugadziriswa neany imwe nzira, isusu mutemo unotisunga kuti titevedzere.
Ichavharwa kwenguva yakareba sei?
Ndinokwanisa kukonfirma izvezvi kuti yadzoka, asi kubva zvatiri kuziva isusu mapepa atakagamuchira, chisungo chacho changa chirunzi chiri kupera musi wa19 January.
Munoziva here kuti iko zvino kudzoka kwayaita haichaenda zvekare?
Hachisi chinhu chandinokwanisa kutaura nekuti hatisi kuziva.
Client yenyu yakaudzwa chikonzero chokutii kuti vavhare internet?
Tamba yatakatambira inoti iyo hurumende yanga iri kuita zvairi kuita izvi pamusoro pemutemo unonzi Interception of Communications Act, vachiti kune zvinhu zviri mumasaisai imomo zvinogona kukanganisa nyika. Asi isusu hatina kuona uye handikungoti pamutemo tinogona kuona.
Ko iyo econet inofungei nekuvharwa kwemaintaneti kuri kuitwa ikoko?
Econet basa rayo ndere kuprovida maservices iwayai, asi inoprovida yakapoteredzwa nemutemo. So kana pachinge paitwa chinhu chinoratidza pameso pacho kuti chinhu chaitwa naminista achitevedzera mutemo waatevedzera, hatina chisarudzo pane kutevedzera zvinenge zvaitwa. Kana zvichinge zvazotaurwawo nenzira yakasiyana nedare, tinozongotevedzerawo zvinenge zvataurwa nedare.
Saka nyaya iyi ichanzwika rini?
Iri kunzwikwa semuvhuro, that's 21 January, najaji vanonzi vatsvagu.